zvizvarwa zvezimbabwe izvi izvo zvinozviti platform for concerned citizens zvaudza vatori venhau muHarare nhasi kuti zimbabwe yakatarisana nematambudziko makukutu uye akasagadziriswa nyika inogona kutodzika zvakanyanya kuenda kumawere pamwe nekuva nehondo zvizvarwa izvi zvinoti sarudzo kana hurumende yemubatanidzwa handizvo zvingagadzirise nyika vana vezimbabwe havanotiwo kunyange vamugabe vakataura vachasiyira matomu pari zvino hazvigoni kugadzirisa nyika iyo ine upfumi hwahondomoka uye zvizvarwa zvakawanda zvisiri kugutsikana nehurumende yavo dr Ibo Mandaza inhengo yeplatform for concerned citizens vanoti zvizvarwa zvezimbabwe vedzisvondo masangano akazvimirira pamwe nezvevemapato ezvematongerwo enyika vanofanirwa kugara pasi vosarudza vanhu vangabudise zimbabwe mumatope mairi kusati kwaitwa sarudzo
ndida kuti tibatsire nyika yedu kubve mukrisis yatiri yepolitical neeconomic tsvaga vanhu vane chimiro vangatibatsire makore mairi pasati paita maelections kunyika yedu ipore mareforms aitwe economic and political
imwe nhengo yepcc vabricks bomber vatiwo vanhu vanofanira kufanobata matomu ava vanofanirwa kuve vasina bato ravakarerekera vakati zvinobatsira kuti kuitwe sarudzo dzejekerere dzisina bopoto izvo zvinozosimudzira nyika
authority yekuti vanhu vanozopinda imomomo vanenge vari vanhuwo vari non-partisan vanhu vanenge vari neutral vanokwanisa kuvandudza marwadzo ari munyika munomo nezvinhu zviri kunetsa zvizhinji izvi zviri paabove partisan politics vogadzirisa environment volevhula political playing field zvekuti tinozosvika pakuti mapolitical parties maybe panenge papera kana kuti makore maviri mapolitical parties ochizopinda ocontesta maelections achiziva kuti environment iri free and fair iri level and mapolitical parties anenge achizohwina ipapo ndo vanozoconstitute government inozoendera mberi nekurana nyika
amai tsitsidangarembwa vanhu vamunyori ane mukurumbira munyika vaudza studio 7 kuti national transitional authority inogona kugadzirisa matambudziko emunyika sezvo zviri pachena kuti vezvematongerwo enyika vakundikana
nta ndiri kuiona kuti yakanaka chaizvo ngekuti ndiri kuona kuti tikaramba tichiita politics zemapati hakuna kwatinosvika takabva 1980 tichingoita zvemapati tichingosawirirana zvinhu zvisingafambi zvakanaka
mune imwewo nyaya vakapedza zvidzidzo zvepamusorosoro vasina mabasa vati vari kuzoratidzira musi wa3 nyamavhuvhu kunyunyuta kwavo pamusana pekushayikwa kwemabasa pamwe nekuondomoka kweupfumi vasamuel meso avo vati vakadzidzira zveindustrial and manufacturing engineering vati vanoda kuonana navamugabe kuti vavabatsire nemazano ekuti nyika ingagadziriswe sei vakurudzira mukuru wenyika kuti ateerere vanhu vari kuchema
machi yatava nayo iyi yakanyanya kunangana nekushayikwa kwemabasa takatarisa kuti kuvandudzwa kwezveupfumi zvemunyika medu zvanyanya kuparara zvakanyanya zvatingati pachiona hwaita usongosongo zvokuti hazvichatarisiki saka tiri kuti isusu kuti tikwanise kusumudzira nyika yedu hazvidi kuvanhu vanobva kure zvinoda isu vana vezimbabwe tisu vanhu vanokwanisa kugadzira nyika iyi nyaya izvozvo tiri kuti timbomacha tese tikwanise kukurudzira chero navo vanga vachivhundutsirwa kuti hazvibvumirwe munyika vaziva kuti aiwa kune chinhu chinonzi mutemo mutemo hakuna ari pamusoro pavo bumbiro romutemo ndo mutemo uri pamusoro pemitemo yese naizvozvo kana tichinge tamacha sevanhu vasina mabasa vakavimbiswa mabasa munyika mavo tiri kuti tisu tine mhinduro kumibvunzo yese yekuti sei zveupfumi zvaparadzwa uye tisu tine mhinduro yekuti zvingaenda mberi sei uye zvingasumudzira
muzvaye Michel Mugoronji vakadzidzira chemical and process systems engineering vati kunyange zvazvo vachiziva kuti hurumende yavamugabe inoda shura vazhinji vanoratidzira vati nhamo ndiyo yovosunda kuratidzira
zvisinei kana pakuita pakuti tiratidzire kodzero yedu nepakuti tibude tichitaura zvichemo zvedu kana zvinhu zvinouraisa ngatife zvikadaro nokuti zvinhu zvatikazoona kuti zvoni muZimbabwe vanhu tatisiri kutaura nekuti kusataura kwedu hakusi kuti zvona hatina mashoko ekutaura asi yanga iri nyaya yekutya asi manje tikaramba tichitya ka hapana chinobuda nokuti ivo kuti vaende kuhondo ndofunga vaitombotyawo vachiti ii varunga ava tinobudirira asi vakaenda kuhondo vakabudirira saka nesuwowo isusu hatisi vanhu veviolence hatisi vanhu vanoda kuti vanhu varohwe vanhu vakandwirwe matombo vaitiwe sei tiri vanhu vanongoda kuti zvinhu zviitiwe murunyararo
vahoward madya mumwe waana muzvinafundo vaudza studio 7 kuti vakatotumira tsamba kuna vamugabe kuti vazosangana nevasina mabasa ava kuitira kuti vanzwe zvichemo zvavo vakati vaita zvetsamba nenyaya yekutya kushungurudzwa vasati varatidzira
kutyityidzirwa kunovapo tinoona kuti tikada kuti tiende nayo isusu tichinoisubmita tenge takutanga kutyira upenyu hwedu otanga kubvunzwa sei mada kuzviita imimi munoti ndimi mega here makachenjera munyika ino ndimi mega here musiri kuenda kubasa ndimi mega here musiri kudii vanoda kuedza kuvhundutsira zvisati zvatosvika even kumukuru wenyika saka taedza kuti tikaposta kana vakasasvidza vanenge vasina kusvitsawo asi vemapepa nhavo vachataura kuti no tsamba yakapostwa ende tinotarisira kuti inenge yakasvika kumukuru wenyika
vasina mabasa vavati vachange vachiratidzira pamwe chete nevabereki vavo vakavaendesa kuchikoro vachitarisira kuzochengetwawo mapoka akasiyana-siyana muZimbabwe anga achiratidzira uye ruzhinji rwuri kutsutsumwa neutongi hwehurumende yava mugabe ndakamirira studio 7 muHarare ndini Patricia Mudadigwa.